A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 20th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Junga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the monetary policy statement.
Today, Reserve Banker of Zimbabwe Governor John Panoneta Mangujga delivered his long-awaited monetary policy statement.
One of the major highlights of the presentation was that the 1:1 exchange rate between the US dollar and its surrogate currency, the bond note, has been abandoned and the value will be determined by market forces.
Mangujga said RTGS bond notes and coins are to be immediately denominated as RTGS dollars, adding that the legal instrument giving effect to this has been prepared and will be gazetted soon.
The RBZ governor said Burundi change shall be authorized to purchase a forex without limits, but shall be limited to sell forex for small transactions such as subscriptions, businesses, and personal travel up to maximum aggregate daily limits of $10,000 per Burundi change.
He said that 80% of bank cards in the country are now EMV compliant, meaning they can be used outside the country. He said by the end of March, all cards should be compliant.
Well, what does all this mean?
Now, to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Wongu Christopher nevatereri nevatariri nasi tiri kutarisa nyaya yekuparurwa kwaitwa waro wemashandisiro wemari ya waitwa nava John Panoneta Mangujga vanove governor webanga guru renyika Reserve Bank kuparura kwaita hurongwa uhu hanzi naivo vamangujga vachitaura hanzi ndezvekuti mabhanga munyika atange zvakare kutenga mari yekunze pachena zvichireva kuti havachatenga vachitya kana vanga vachimboita chihwande hwande zvakureva kuti munhu akwanisa kungonotengesa mari yake yekunze mubhanga bhanga richitenga mari iyi vachitiwo izvi zvinokwanisa kunge zvichizouraya musika mutema sezvo mari dzakawanda dziri kutengeswa pamusika mutema vachitiwo zvinobatsira zvakare pakudzikisa mitengo yezvinhu izvo zvavanga vachiti zvava kuvhiringa raramo yevakawanda vamangudya vatiwo zvakare kuti zvichange zvichitanga kuitika munyika mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS pamwe chete nemabond notes kana nemabond coins ziri mumabhanga zvinenge zvava kutorwa semaRTGS dollars uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuamerica kana dzimwe mari dzekunze zviri kureva kuti mari yaakushanda munyika paane RTGS dollars ndiyo inenge yava mari yaakushandiswa munyika vataurawo zvakare panyaya yekuti bhanga ravo ratora matanho akadai kuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya inga ichinzi nevanhu vakawanda market rate nokuti pari zvino tingati vasati vaparura urongwa hupa pachiti 1 US dollar is equal to 1 bond note yanga ichinzi 1:1 nevamwe asi vamangudya vati bhanga ravo ratora matanho aya kuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze iyi zviri pamutemo here vachitiwo veruzhinji vachange vakukwanisa kutengesa mari dzavo dzekunze kumabhanga pachena vati asi vachange vachitumira vaongorori vemabhanga avo kubanga kwao wachienda kumabanga wachinoona mashandiro anenge achitwa anofunga kuti zvichange chitika zuva nezuva maawa mawiri here pakati pemaawa mawiri wachipinda wachiona mashandiro anenge achita mabanga kuti ari kuteera here mutemo asi nyaya hombe iripo ndiyo yekuti mari yenyika inenge ichishandiswa munyika yaakunzi RTGS dollars ndo nekuti hakuchisina kupindira ndofunga panyaya yekuti ngazvirambe zviri dollar 1:1 RTGS dollar ne 1 US dollar zvirambe zviri 1:1 vatiwo misika ndo inenge ichidetermina kuti rate yoenda pachii yavati willing buyer willing seller Chris
Yebo Jonga, siyadibana zulukandaba lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokwethulwa kwembiko yendlela yokusetshenziswa kwemali i-monetary policy statement eyethulwe lamhlanje ngusibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John
Panonetsa.
John Panonetsa Manguja. Yeah, amabizo amaningi. Yeah. Usipheke lamhlanje i-statement yakhe ekhuluma okunenge akuphetheyo. Hayi sizaba sikhuluma ngakho kodwa ke uqakathekileyo esimele sibe kwazi kubana ke isisindo semali yohlobo lwe-bond note luse yi-1:1 njengalokho kade kukhulunywa ukuthi ukuthi isikhathi sonke bekuthiwa khona siya iyalingana isindo sakhona kodwa hayi uthi yena osekuzayenzakala kathesi ke yikuthi isisindo semali sesiza qathaniswa lalokho okuyaba kwenzakala emsikeni wemali okuthiwa yona ke ngama market forces okutsho ukubana nxa ufuna imali yona le idola le ule dola ufuna ukuphiwa amabond awusokuzayo ngokuthi umuntu lowana ufuna ukukupha ina malini bese livumelana ye kuningi kakhulu ke akukhulumileyo kodwa sizaba sikubamba nje njengoba ke sile ngcwethi zethu ezizaba sixoxa lazo eziza sixazululela ngoba kukhona okunyabanye kade besibuza khona ukuthi kathi vele nxa lokho lisithi ama nostro kuyini hayi sizalichasisela
FCA account
lama FCA konke lokho hayi sizawuchasisa
ndizo zvo Chris nasi vazhinji vanozva kuti chirongwa chedu chine chakanangana nekutarisa zvinhu zvichiitika kunze kwenyika kana kuti mudiaspora asi nyaya iyi inyaya inobata munhu wese ari kunze kwenyika neari munyika saka mese tapota pindai muchirongwa chirongwa ndechenyu mutipe pfungwa dzenyu nemaonero enyu iye zvino tinonzwa kuti taane mumwe wevadare vedu tinava Elliot Febe vanove nhengo yeMDC vachimirira bato iroro mune zvemabhizimusi nekutengeserana kuEurope kwavari vari kuBritain vaFebe tinogamuchirai pachirongwa chedu
makadii mhuri yeZimbabwe
aiwa
vari kuteerera
tinoimba kuti mhuri yeZimbabwe vapenyu yechiimbawo kuti vari kukwanisa kunzwai zvakajeka maybe you can start by explaining to us what you have managed to grab from or grasp from the monetary policy statement that was presented today by RBZ Governor John Mangujga. Most people in the diaspora, they were looking forward to this monetary policy statement, and they're looking forward to a rate that will enable them to also enjoy the fruits when the money is sent home and is exchanged at a better rate. What's your take on this?
Yes, I did review the presentations, the policy framework. Again, as you said, that they are going to come up with the statutory instrument, and we are waiting to see how that then relates to the rate and operationalization of this policy. But again, first and foremost, this is exactly what we have always been saying. If you remember, the bond was introduced in 2016, and there was no need whatsoever to have introduced the bond. And it is after the introduction of the bond that we saw cash crisis, again, the black market emerging, And we've seen manufacturing companies, a lot of companies closing down, and untold suffering to Zimbabweans. And we've always said that the timing for the introduction of the bond note was wrong. What Zimbabwe wanted to emphasize or to make sure they put in place was to come up with policies that are favorable for investment, favorable for also ease of doing business within the country, so that we can energize in terms of our manufacturing sector. We can start creating jobs. We can start exporting, because the problem that we have is that we import more than we export. So yes, in retrospect, I can say that what Manguja has done today is what most Zimbabweans and specifically MDC have always been advocating.
Thank you so much, Mr. Febe. Rambaya nyimuri parinare, Christopher Funga, ungangowe nemubvunzo wekuakandira.
Yes, sir, Jonga. Mr. Febe, welcome to the show.
Thank you very much.
Yes, in a nutshell, what would you say is the major highlight of today's presentation?
I think firstly, that the bank has realized that the bond cannot be one to one with the U.S., which has been a common knowledge to Zimbabweans and globally. That's why eventually we ended up driving the black market. So yes, that accepted itself was one of the highlights. The second one is that it will be market driven, a willing seller, a willing buyer. A common practice within all economies. Not that the government should fix the exchange rate. So those are the major two highlights that actually sort of make sense in terms of the way forward for fiscal policy.
And what do you understand about the RTGS dollars? Is there a new currency that's coming up? That has been a question that many some people have been asking us. That does it mean that they are going to print some money called RTGS dollars?
I don't think that is going to be the case, but it will be left to be seen what the Reserve Bank would do. But I would say the RTGS is another name of bond note. All they are doing is they are integrating both in terms of the RTGS accounts and the bond notes, including the coins, into a unitary currency. The RTGS is just a bond.
Okay. Thank you so much, Mr. Febu. Can you please stay on the line? We have a caller, John.
Yes, sir. Tinem Tereri. Hello.
Hello.
Hey, Makadi.
No, Vara. Vangu Makadi.
Ndaka Simba. Ndiya nama.
Ndiya nama. Zinga nyama.
Vamu zinga nyama. Waruku zinga nyama. Waruku pa.
Wari pa jonya.
Tupe ifungwa zenyu. Ndima ita mtereri wedu wekutanga nasi.
Not in the school, no good for it. I woke up for what jungle.
This also.
And this duty, Yamaru Daiko, a salary ever shandy, Yamira thing. The family of Akadaiko, one of the other way, the salary of Shandy, there are Marjukinja, Zuotinja, Maria Daya, Ricia Kaja, Ricia Kat, Marisa, Zuotinja, but Mariam Shandy, I think that is you. Miss Joro. According to the rate, you're in the black market. But I'm not sure if you're in the black market. No, vachipuwa nemutengo we1:1 kubank. But mariko ari kundotenga nayo iri kushanda iri yakaretewa vari kundotenga. Saka vachaita sei izvo vadai so sevange vechipereja ndiyatwa sei izvozvo. Pane aripo here munyarikani anokwanisa kupindura mibvunzo yakadaro iyoyoyo?
Tichanzwa kuti vapfebve vanogona here kutibatsira hedu ipapo. Asi manzwiro andaita nokuti vari kutaurai kuti RTGS yanga ichingoshanda zvakaenzana nebond. Bond riri kungoita seRTGS, changochinjaisa kuti rakunzi RTGS dollar. Kazhinji vashandi hurumende vanga vachingotambiriswa mari dzavo dziri muRTGS. Handifunge kuti pane zvikuru zvinoshanduka. Regai tigozonzwa kune nyanzvi dzezveupfumi, tinovapira nyaya yenyu.
Atamanguja vaitaise zvavakataura. Vavangosiya ubasa sezvavakataura. Semunhu mukuru vangosimudza maoko. Ndobatanga kureva nhema ipapo. Havafaniri kureva nhema semunhu anotaura pamberi pavanhu yaise yakateerera. Munyepera vanhu kuti kana zvikatadza kushanda kusiya basa, mobva morega kusiya basa zvatadza kushanda. Saka tetidi.
Aiwa, iyo yapfungwa yavo ndo vanenge vakuzoona vega kuti kana vakaimbisa vana veZimbabwe izvozvo vaita sei. Studio 7 manje haizogona kuvati vamangudya chibva pachigaro.
Asi tinokumbira munguva yedhirirawo kuti mashoko enyu aya muti kumarangarira here? Kuti vanhu vazhinji vanga vachipikisana nazvo iyo vakataridza kuti hazvitorina musoro zvavo zvinenge zvine musoro. Saka tinokumbirawo kana tikwanisa kunguva yedhirirawo kungovatiwo vamangudya mashoko enyu aya muti kumarangarirawo here? Munoti kudii nawo? Ngapara zvikuru nokuti mari dzavanhu dziri kungonyura nekungochinja-chinja kwezvinhu.
No, thank you so much, Mr. Mudzinganyama.
Ndatenda hangu.
Thank you. Regai tipire kuna vapfebve kuti tinzwewo maonero avo pamubvunzo waiswa navamudzinganyama kuti zvino kana mari yaakunzi RTGS dollar vashandi vehurumende vanenge vachizoita sei. Hameno vapfebve kuti munoonawo sei?
I think if you look at it, there is no shift in terms of the currency. The RTGS here is still the bond, and the bond is the RTGS. What they've just done is to present a monetary policy, which in theory, resembling that the Reserve Bank is implementing the new strategy to address the cash crisis and also to restore confidence within the market. But in reality, you find that the RTGS is the bond, and people will still continue to receive their salaries and wages in RTGS, which in fact, it's the bond.
Mm. Thank you so
much.
I
don't see any change in terms of both in terms of there will be a shift in terms of pricing because of the exchange rates. It depends with how the exchange rate will respond on the market. Is it going to be 1:3.8 as it is at the moment, or if it is on a willing seller, willing buyers, yes, said, then it means it will fluctuate. It may end up that goods in shops and supermarkets will be beyond the reach of many, and I can see that happening.
Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Febe, we heard that the monetary policy statement, especially from members of the members of the opposition, they are not in favor of what the governor has said. We spoke even to Mr. Tendaibiti and a few others. They are saying basically they just wanted the bond to go, which was the first major thing that they wanted to go. But that it hasn't gone. But you are talking as if this is, good. What's your reaction to that?
I think firstly what I said was that the position of the MDC since 2016 the bond was introduced was that the timing was wrong and it was unnecessary, mm-hmm. and that it has caused so much suffering up to now to Zimbabwe.
Yes.
And the second fact that I've alluded to is that all this introduction of monetary policy by the Reserve Bank is a cosmetic. But the actual problem, as far as the economy is concerned, is economic, is actually the investor confidence in Zimbabwe. So in a way, I'm not saying that the introduction of the monetary policy by the Reserve Bank is a silver bullet to resolve our cash crisis or to resolve in terms of the economy. All I'm saying is what they've so far done in as far as allowing the bond to U.S. to be determined by the market is exactly what we've always been saying, that the bond cannot be pegged against the U.S. dollar,
mm-hmm.
and that the introduction of the bond was unnecessary.
But
the position of MDC has not changed as far as that we address the introduction of the bond. And our policy, if you remember, I did summarize earlier on as well, that the government of MDC, the first thing that we were going to do was to stabilize the economy, and stabilizing the economy was going to be based on, firstly, introduce the rand as the interim in short term, and then eventually once we have stabilized the economy, once we have galvanized our manufacturing sector, boosted our export incentives, then we'll be able to introduce the Zimbabwe dollar as a long term. So that remains the policy of MDC. So yes, in summary, there is no deviation from the other, comment from Tendai Biti and what I'm talking about.
Okay, thank you so much.
Thank you. Regai Timozauti, vateriri wa wilwatatu, wanyoro wapashona Facebook, warukuti, tina mkoma Richard Moyo. Anzi maswera sei, vanuamuare munofara, eruka muriko koku matuima na enyika. Tinoti mchengetu na mwari nguwa zose, amen. Waruku pembe zaone kuti shuira utingetishi rarama mupenyu wakanaka. Kwa ya mkoma hebe chua ranza, apana zaitu kwa vizisike. Kuti waruku da kuti nyume ni manyeruke. Anza apa, awana kunyasu kuchekesa choku adichavo. Ndiche kuti, waruku da kuisa mari cha yu ya wati dollar bond. Wani mari arama bond chenjera ya kusarama kabata mapepa. Anzi chikanai mapuranga kuwara izangua kutia nzuhuni riva mkoma Richard Moyo wazo zokazakare zokanzuzaka naka chose kati mbuona kutivacha diko shunu kwanisa kuita kuita anzi kumredi chikavangwena anzi ndo zgra titi wani mariru maoko ezanu PF kureva bangare RBZ ndo zavara kutaura kuita mkoma McDonald wachifoji kansipewa samari acho yeza taura kwa tuwane kuenda mberi. Saka ndova mwe mashoko ari kubva kuna vamwe vateereri vedu ne vaverengi ve Studio 7, Chris.
Yes, Mr. Feve, you heard some of those comments. People are saying they are confused. You know, this statement is full of terminology which people don't really grasp. For example, one of the our listeners wrote there, would you tell our listeners what they are expecting, supposing they have money in the bank, US dollars, what does that mean?
Yes, currently if you reflect on the Reserve Bank's announcement today, what that means, if they've got, let's say they've got a foreign currency account, they've got US dollars in their bank account, nothing will change until they've actually pronounced the statutory instrument, in which case that brings in the interbank foreign currency market into operation. What that means then is the foreign currency, the exchange rate will then depend with the market. At the moment, we don't know. I know there was a sort of an expression that exchange rate may be 1:4, but again, if it is going to be driven by the market, then nobody knows. It is for people with US dollars, it will be an advantage, because whatever rate that will be available on the market, they will be able to convert if they want to convert to RTGS.
Mm.
But it's going to be hard and difficult for people with RTGS and those with bonds.
Mm.
Those are the people who are going to lose lose out, because if you have got your savings in RTGS.
Mm.
And let's say the exchange rate goes up to, say, 1:6. Then if you want to exchange into US dollars, then you'll be losing out by 600%.
Mm.
Yeah, and also there is this issue of, I don't know, there are allegations, we can't really say the effects, that the RBZ itself is involved in the buying of US dollars from the market. So if they are saying it's a willing buyer, willing seller, when they are determining the cost and value, what does that mean?
I think if you look at it, sorry, we are likely to see again a scenario in the past whereby the black market was fueled by Reserve Bank itself. I think you remember that we ended up seeing people selling new notes, new bond notes on the street, where you couldn't get them, whereas you couldn't get them at the bank. And most of that, these were black market businesses being fueled by directors or high-level people, both in terms of the government, in ZANU-PF and the Reserve Bank. We are likely to see such type of corruption as well. And mark my words, once they actually operationalize this interbank foreign currency market, what is going to happen is that they're going to license the Bureau de Change. And who is going to get the license? It is most likely to be people within Reserve Bank, people in political office within ANPF. And then we have, again, that cycle again of corruption, cycle whereby there will still be shortage in terms of shortage of foreign currency. The problem is in Zimbabwe has been that of accountability and transparency. And for as long as that is not fixed, the problem in the country will continue. Our economy will continue to be in doldrums.
Regai timbotora zvakare timonzwa vateereri kuti vari kuti vapfebe vachimboturawo mafema tiri kuita dambudziko nenhare dziri kunetsa kutinga tichibata vateereri nevamwe vadare vedu. We are having problems with our phones here, but I think it's going to be solved, to be solved early. Let's see here what our callers are saying on our Facebook, our viewers and listeners. We have Courtney Mpemi, muteerera anowanzonyora steriku. Anzi hurumende yeZimbabwe ine chikwereti changu chemamiriyoni akanyurira mabhanga muna 2008. Ndokunga vataura pakambonzi mari dzachinjwa dzakunzi dzakungomuka dzisina mazero. Then koita vamwe vanyora vazhinji, ndiri kuona Chris achaverenga ake norurimi rumwe rwandamupa kuti ashandise rwesindebele. Asi ndovandaona vakwanisa kunge vachinyora nerurimi rwechizezuru panapa nechishona vamupemi. Chris pane vakati kuti vanyorawo vateereri kana uchida kumbotumbo tarisa.
Yangu, amen.
Okay. Yes,
all right. Bakhona sivila basilobeleyo umsunduzwane lovu uthi salibonani uvusa impofu uthi mina ngisemon lesedi moleya uthi basakaza abahle engilithanda ngempela linjani hayi siyaphila lesedi moleya hayi lingaqhubeka lisibhalela lapha njengobuhle ubuhle Ndlovu la uthi ngililalele ngiseBotswana eGaborone uProgress Daluthando Mpofu uthi salibonani basakazi ngilibuka ngiseMon namhlanje silabantu abaningi abaseMon kwele Botswana khona ngale umsunduzi wandlovu uthi kodwa uCourtney why ungavakatsheli ngale kuVOA shona uyasidida angazi ukuthi sekutheni ke hayi singabantu banye umsunduzwa hayi sisesonke
akubuza ukuthi mpemi ari kutsvaga emudariro mpemi waita mararo hanzi wapinda kudariro risira kwataiwa chakanaka ndechekuti studio 7 iburiro revanhu vese shiri dzese dzinosangana ipapo hapana inoti ndini shiri hombe paburiro iroro tinemwe muteereri ari parunhare zvino izvi halo. Hello.
Hello.
Eh, magadi mukoma.
Tinosimba mukoma jonga magadi.
Takasimba zita ndiani?
Zita ndi tinashe zvou.
Va tinashe zvou, muri kufona muri kupi?
Tiri kufona tiri ku South Africa.
South Africa, aiwa chirongwa ndechenyu, tipei chinzwe kuti muda kutaura nerurimi rupi rwamunoda taurai.
Rimi rwatinokwanisa kutaura nago ishona mukoma wangu
tipei chinzwe
kutaura kuti eiya kungoma kwezvinhu wazita tindosura deno wanga wakwanisawo kusangana vakataurirawo varongu chinhu chimwe chete vana vezimbabwe tagona kubudirirawo tikwanisewo kuitawo sevana vedzimwe nyika tiri kurarama tiri vapoteri mukati mesouth africa muno zvinhu zvakaoma mukoma wangu
asi ikoyo hwaro hwemashandisiro hwemari hwaparurwawo munotiwo
nyaya yemari
mashandisiro emari aparurwa navamanguzha
esha mukoma zvinhu zvakangooma kungoti hauna zvaungakwanisa kuzviita sevanhuvo vanenge varivo vari kumberi
ndizvozvo
kuti usimudze zvemusoro handi muri kuona kuti vana vezimbabwe vazhinji vari kutambudzika vamwe vachitotiza kutotiza vamwe zvakaitika 2008 zvinhu zvava zvakaoma mukoma wangu saka nanhasi chero vana kuti vagone kusimudza musoro vamwe vanotosha
aiwa tinotenda mukoma zvou regai tione kuti mashoko enyu anosvikawo here kune vane nzeve
tinotenda mukoma wangu mova nezuva rakanakawo
same to you thank you so much Chris Wakola tinashe zvou is in South Africa is their wish is that if there could be dialogue between the political party leaders. He says that this may help Zimbabweans who are struggling in the diaspora. Mm-hmm. And on the issue of the monetary policy, he says, you know, the problem is many people can't speak out because of what happened in 2008. So he did not come out open on the monetary policy, but his wish is to have a dialogue in the country. I think dialogue is there because the churches and President Mnangagwa initiated a dialogue. So regai timboti vapfebve vangotipono ririmi rwamai vapfebve taona nyika yaziviswa kuti kune mari inonzi RTGS dollar vana vezimbabwe vangatarisira chiipa mari inonzi RTGS dollar nekuti vanga vaishandisa bond note ndo mari yanga ishandiswa kutenga kwoita mari yekunze iri kunyanyoshanda ndeyekuamerica kunyangazvo zvichinzi mari dzedzimwe nyika dzakati kuti dzinoshanda muzimbabwe zvii zvamungataura pamusoro peRTGS dollar
ndingati kumhuri yezimbabwe RTGS dollar tiri kutaura nezvaro ndingangoti izimbabwe ni dhora yaunzwa nerweseri nehurumende chinangwa ndechekuti vari kuzviona zvavo kuti nyaya yebond pavakaintroducer 2016 bond vakaintroducer vachiti icharerutsa mawanirwo emari ichagadzirisa maproblems anga ichiitika nekuchaikana kwecash hurumende at the moment tingangoti RBZ is accepted kuti the reason awaka introduce the bond azvina kunge zvabetsera pundutso munyika yeZimbabwe. So it's an acceptance of a failure. That they failed. That's one aspect. Now, tichitarisa kuti zvichabetsera sei mhuri yeZimbabwe. Handioni pane any chinoti chinokwanisa kunge tichibetsera vanhu veZimbabwe panyaya yekuchinja kubva kubhondi kuenda kuRTGS dollars. Because ichiri still mabhondi. Upenyu ndiri kuona huchizotooma zvakaomarara nenyaya yekuti tinonga tane vane US dollar vakukwanisa kuchinja nereti iri pamusoro, kana vachinja nereti iri pamusoro zvichaita zvakare kuti maimports zvinhu zvizhinji zvinotengeswa muZimbabwe zvinoimportwa kubva kunze kwenyika. Saka maprize achakwira, kukwira kwamaprize kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe ishaye chouviri. It will be very difficult, very expensive, penyu huchanyanyaoma zvikuru nezvaitwa.
Uko vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapfebve vangabatsirwawo munoona vaine kubatsirika here nehwaro hwaturwa ihwohwo?
Kune vamwe vachakwanisa vanogona kubetsereka, but in short term. But in the long term, munhu wese whether ari kunze kwenyika kana kuti ari mukati will lose out. Because kana factor chinoitika pa exchange rate ichatanga iri stable. Kana iri stable short term, vaya vane mari vari kunze kwenyika vanogona kubenefita for just in short term. But kana with the time it will be very volatile. Everybody will lose out because exchange rate kana ichichinja zvichienderana neinflation. And yes, you know, already tinoziva kuti in terms of fees, tab or 67% inflation tab. And that and iri kukwira month by month. So that will also affect even vaya vanonga vachichinja mari vari kunze. Because unogona kuchinja nhasi iri 1:4. By mangwana acho waakuda kuti uchitenga zvinhu zvavanga vachida kuti utenge neRTGS. Exchange rate kana yangochinja the following day, kuda kuti mari yako iyi haichakwanisa kuti uitenge the same value yaikwanisa kutenga the previous day. So that volatility ichaitika. And you can see that happening. Nobody, I used to get a guaranteed the manufacturing, I used to get a guaranteed the mabasa is in the production. So I can do it for the
thank you so much. Chris.
Yebo chonga silo mnumzana Dennis Juru wenhlanganiso International Cross Border Traders Association use South Africa. Siyakwamukela uhlelo. Hello Mr. Juru. Ye kunjani South Africa lamhlanje?
South Africa kunono kodwa kuyachisa nyana.
Okay. Ya mnumzana Juru, lizwe njani imbiko kagavena leyi? Kuyini kakhulu ongathi kuyancwebeka kumbiko lo?
I'm sure udala silindile leyo lombiko lo ngoba siyabona ukuthi ugovernment ngesikhathi beyenza ama bond notes. Basitshele ukuthi ama bond notes lawana ya guaranteed lemali banikeze imali ne Afro Bank or whatever the bank be ikati ngikhuluma ngayo. So into eyenzakhalayo manje ukuthi sebefuna ukunikeza abantu amaphepha and then i-government igcine ingasakontrole i-exchange rate and then kusho ukuthi imali yakho izonyamalala nje usala uphethe iphepha from there bazoqalisa kusho ukuthi kube nemali eyinja kahle kanje. But into ekhona ukuthi i-government izama ukulahlela abantu ama-RPGs balances lawana. Lafuna ukuwakhipha ngoba i-government ithathe imali yabantu ama-US dollars abantu besithi ama-bond notes ama-RPGs alingale-US dollar. Kathesi basebenzisa imali abaselayo imali yokuthi babisele abantu sebefuna ukubanikeza amaphepha ama-RPGs dollars. Lezi zinto zokubiza imali ngamagama batshintshe bafake elinye igama njani njani lezi uyasicula amanye amazwe ukuthi RTGS kuzofuneka ukuthi umuntu afune i-dictionary uyawazi amanye amagama ethi lawo imali eZimbabwe ngamagama esitoti nje ukuzama ukuthathela abantu imali. Kusasa sizovuka i-exchange rate ingasayenzi abantu bathengisa izinto zabo bawodile izinto zabo ngaphandle kwelizwe ukuthi bayathengisa bathengisile babanda ama-bond notes. And then bazogcina bengasakwanisa ukubuyela ukuthi bayestoki izinto zabo. I-government itshontshela abantu imali emini kanjalo. Why beyenza kanjalo?
Hayi, siyakuzwa mnumzana Juru, ungabamba nje kancane silomlaleli jonga.
Tine mteereri parunare. Hello.
Magadi.
Aiwa, takasimba. Ndiani zita?
Ndinonzi Kathibeti Kutenge Angorima.
Vangurima, taikumbira kamukadzora mbichana volume ya radio yenyu.
Okay.
Ngodzorai, musadzima ngodzorai mbichana kuitira vamwe vakunzwe ivo muchitaura.
Zvakanakai.
Kana zvaita tipei pfungwa dzenyu.
Ya pfungwa dzangu dziri pakuti ipo pamaria parihwai kana kuti pasystem yemari yatiparihwa navamangudyai. Zvinotadza tasokuti bondi noti harichina value panguva diki diki inotevera. Then pane mari dzimwe dzava dziri mumatransactions dzakaita semaecocash, maeconet, mafoni muzimbabwe. Mari idzodzo tonasa kuti hadzisina futi value in a short time. Which means zvinhu zvizhinji zvinenge zvakuomera vanavi muzimbabwe vakutadza kutenga kana kuita zvinhu zvavanga vakaparura kufunga kuita mukati moupenyu hwavo zvinova zvinenge zvakuomera vana zvizvarwa zvezimbabwe. Saka chinhu chatigona kuitika apa bevanga vagara vatoisa reti kuti tizive kuti mari idzi RTGS itange ichine value yemari kuusa then tozoziva kuti vanhu votangira papi zvavo but zvisina kana value yekuti zvingagona kuraramisa vana vezimbabwe.
Ndofunga vamboziviswa vamangudya kuti pane urongwa hwekuti vanga vachigadziridza ndofunga mutemo unotsigira nyaya yekuti RTGS dollar inge ichishanda vavimbiswawo kuti bond note, bond coin neRTGS zvinongoramba zvichishanda zvakafanana. Saka ndinotarisira kuti kana ndanzwawo zvakanaka US dollar rinenge rasiyanawo futi neRTGS nokuti vati panenge paakuti willing seller, willing buyer kuti musika ndounenge wakusarudza kuti nhasi dhora rotengeswa nemari. Ndofunga ndozvimwe zvavataura kana kuti makamaenda kuma Bureau de Change kuye kunochinja mari dzenyu ikoko ndokunenge kuchitaurwa kunzi nhasi tiri kutenga nemari yakati kana tikutengesa nemari yakati vachiti vari kuedza kuuraya musika mutema nematanha avari kutora. Chatisingazivi ndechekuti musika mutema unogona kuzofa here.
Musika mutema haumbobviri wafa, ndounenge wakatotungamira uri kumberi. Ivo pari kutotora zvinhu izvi vari kuzvitora kubva kumusika mutema vachiona sekuti kuuya kuri kuita mari dzemaRTGS zvichitobva kune nyika dzekunze dzakaita sana South Africa, America, vanachitumira mari kuvabereki vavo. Pari kuona sekuti mari dziri kuuya apa dzinenge dziri dzeforeign currency dzinogona kunge dzichiita sekuti dziri kufamba kana dziri kufambira vanhu vari kutumirwa mari nevanhu vari kudiaspora. Which means kuti vanenge vachitora kasekuti kapoindi kako karita sekuti kari kuvabetsera kuti vagone kuwana value yemari but musika mutema pachawo kunenge vatova mberi kudhara.
Thank you so much. Maita basa mukoma Ngorima, muri kupi?
Ndiri kuchiredzi.
Chiredzi, aiwa tinotenda zvikuru. Kwakamira sei kuchiredzi? Takanzwa mvura yanga ichimbonaya matunhu akasiyana siyana munyika mazuva apera.
ya kujiredzi mvura yanga yakawanda yakawanda chaizvo ika distract dzimba uni zvimwe zvakawanda wanda.
Aiwa tinotendawo zvikuru nekunge muchipinda muchirongwa chedu. Thank you so much, Chris. That's our caller, Mr. Cuthbert Ngorima from Chiredze. He is saying that we wanted to know whether the RTGS dollar will be equal to the bond note and whether the bond note will survive in the future, because he thinks that the bond note will not have value in the near future, including the Echo Cash and all these other platforms of payment. And he says this will make life difficult for many Zimbabweans. And he also said that they should announce the RTGS rate to US dollar. And on the parallel market, he thinks that's, this measure will never kill the parallel market, but instead it will fuel it. That's Mr. Ngorima from Chiredzi.
Oh, that's quite interesting. Maybe Mr. Feve would like to respond to that.
Yeah, I think I agree in the last caller. It is there's quite a lot missing. You know, what we have seen today is just the tip of the iceberg. But Zimbabwe are wary when Manguja, who introduced in the first place in 2016 the bond note, that was a solution. And today, 3.5 years later, things have gone worse in terms of both cash crisis, in terms of hardships for Zimbabweans. Now he comes with another formula. This time, bond, he happens the RTGS, now it's no longer one is for one. It will be market force, based on market force. Yes, Vachaita license, the Beirut change. But Zimbabweans do not trust this current government. The problem that we have is that of trust. Both Zimbabweans don't trust the government, the economy don't trust the government. The investors don't trust the government because of policy inconsistent. And there's nothing on what they've said today which raises fears that their policies are now coherent. This is where the problem is. And people are justified, because these are the same people who have driven the economy to what it is now for the past 38 years. So, yes, I agree with the last caller. And I can, again, it is very clear. And a couple of months from now, it will be very clear that this so-called Manguja solution is an economic dummy. So that's my reaction to that.
Would you say the fact that... You are talking of lack of confidence on the market. We heard from the governor saying that there are well over 3 million FCA accounts to a population of almost 15 million. Is that what would you say is the reason?
Well, it's basically because of the same policies. For reserve bank policies, and it's to be expected where if there's a cash crisis, yes, you then drive the fiscal policy in the black market, which is exactly what was happening. So the black market was now driving the economy, and through that. Of course, you find that people were sort of changing accounts, either from a foreign current account, RTGS, and then you've got Echo Cash, in Taro. So having all this mouth-setted current or pool of current could create problems. Mm. And this is the reason.
Thank you. Vafebvera mai muri parunare timbonzwa kuna vajuru. Vajuru. Alo, vajuru.
Ongo ndiripo mukomajonga.
Yes. Imi mune sangano re vanotenga nekutengesa kunze kwenyika. Vazhinji vanga vachitadza kunyatsofambisa mabusiness avo nenyaya yemamiriro akaita exchange rate yekuti yanga iri 1:1. Matano atorwa kana these new measures, do you see them zvichibatsira nhengo dzenyu kuti dzinge dzichikwanisa kuchitenga kunze dzichinotengesa munyika kana kuti dzichibva nezvinhu munyika dzichinotengesa kunze zvichivapo cheuviri?
Mukomajonga, izvi hazvinanga zviri kuzobatsira panhengo dzedu sekuti vagara mari yagara inotowanikwa pamusika mutema. Chero vaka maberudi change avari kuti achange achisenza ayaya haana zvaanosenza because iwo havasi kuzenge vachiapa foreign currency. But chongoti chekutanga ndechekuti government inoda kuzama kutrepa foreign currency kuti iuye sekuti vari kuti maberudi change ayaya pakutenga kwavo foreign currency haasi limited but pakutengesa ndoko ari limited. Of which you can change Saka, you want to change as usual, what to change? Can I ask now to change a marino 10,000 and the limit you have to change it? Should we have to even to change it for the past 10,000? Can I change it? Change more than 10,000? I love the need to change some in the media Saraya. It is Raku and the government. Chetipiri, the deputy, Lani, Lady Laka, what does she like change it? Kuzimbabwe vazvitenga senze kwenyika zvikureva kuti mangwana chaiwo chaiwo mari bond inenge rakadoma zvakureva izvo kuti kana munhu wangu watengesa zvakureva hauchagona kutenga US dollar ingave randi ingave pula hauchagona kutenga nemari yawakahodha nayo zvino chechitatu ndechekuti gavhumendi yakaba mari dzevanhu. Madira avakaita ndeyekuti vanhu vaiva nemari dzavo mumaaccount zvavaiva nemari dzavo mumaaccount mabanks anonodiposita mari kureserve bank vadiposita mari kureserve bank government inokredita mabhengi nemafigures asivo vatora mari dzevanhu saka zvakureva zvokuti government yakahodha mari dzevanhu maus dollars yevanhu ne1:1 iye zvinoizvi vaakuvhurira maketi vochiti izvoni maketi ndaichizvikondrola yega yavanoziva kuti ichazviita yega yopedzera yasvira pakuti kana kuti 1 US dollar rainzana ne100 RTGS dollar yavo iyeye zvakureva izvo kuti mari yavakatorera vanhu iyaiya ivo ndo vaakuita profit kana vaita profit kana mari yakazosvika pakuti ngondo ngondo hurumende zvakureva kuti yakapfuwa mari nevanhu mahara. Saka izvo zviri kuafekta vanhu ende isusu seICTA hatikapse takabvuma izvozvo vari kutotidenha because mari dzedu hadzingangoriwo vatoramba tongoita upenyu hwekuroveswa mari regavhumendi isusu tichitopfumisa gavhumendi gavhumendi isingatitarisa kuti isusu upenyu hwedu huri nanganeeneii so vatodzowa malines yekuti vari kurwa nevanotenga nekutengesa kunze kwenyika.
Maita basa vajuru rambai muri parunhare timbotora muteereri pane muteereri abata kwakanguva. Hallo.
Halo mukomajonga manati
takasimba ndiya navo
vana South Africa.
Sorry zita rati dimukei pamamuchitaura mati ndiani?
Makoni.
Vamakoni makadiko vamakoni
ndinofara mukomo wangu kana muchifarawo
inyati herei
inyati mhenyu inyati mhenyu
inyati mhenyu haiwa. Takazwa kuti haiwa hadzi nyati inoti yakasafura zvakanaka inotungwa kudii kudii apa ngadzirege kutungana pastudio 7 titaurirei pfungwa dzenyu tinzwe.
Right. Nhau iripo yandikatanga kutaura ndechekuti election inogona kurigika but kwete economy. Vari kuda kuzama kuriga economy havabudiriri vakariga maelection yese zvingaite. Nauye kuti RTGS nekuti bondi Tikada kutarira kumashure tichana mazo dzapera munangagwa achikwidza fuel kuinda ku $3. Asi fuel yaderera kachingoshaikwa futi still. Saka zvavarida kuita kungozamawo kuti vangozvose vanhu vari kurarama asi hapana zvavaita nekuti black market haugoni kana mukaenda pauk mune shuga yakawandisa muchaona panze pane vakaita musika yavo panze nepurize yakati dzikire kupfuura yemaok saka ndopa muchaona kuti black market havatombofi vakaivhara zvisi
saka chamunokurudzira chii kuti dai chaitwa
kune vari dzakazvipuhwa izviva vatinotoziva kuti avanhu vadzivazvo kana tikatarisa kuti 2008 nyika yange yakunhuhwa nhamo pese pese takapita mgc hasina kupera hasina kupera 2 weeks zvinhu zvese zvakaita muchechetere mukoma zvokuti nyika yange yakunakidza kubva that time yavaita government of national unity kusvika 2013 pakazoita maelection zvinhu ndobva zvakasanga kuipa icho chakazomboita kuti maverudzi change ashayiswe kuite black market chii kana vakuda kudzora maverudzi change nhasi vave nechipo chavanacho chinoita kuti maverudzi change adzoke hatina kana hapana kana hakutongo aiwa kungotaurawo sevanhu vari pazvigaro ka vanenge vachitoka vanzwiswa kuti vachiriko asi haapana nhamo dzoyotoramba ichitoita wese varidzire upfumi tinavo vemgc ngavangovapawo kani zviite nyika inakidze
thank you so much maita basa vamakoni tinotenda zvikuru
ndinotenda mukoma chonga
thank you Chris Hanzi
ndo namba dzangu everyday ndee ndakateerera chero mungu munogona ngondimusa chero ndendiri ready
thank you so much we'll do that
alright okay
thank you that's mkoma makoni he says he's an avid listener of studio 7 anytime we can wake him up if we want to talk to him on our shows but on the issue we are discussing he says election can be rigged, not the economy. The issue of saying RTGs and RTGS and bond notes are the same is nothing. That will change nothing. He says what they are trying to do is trying to be relevant, but that does not work. This will not eliminate the black market or the parallel market. And his solution is to bring back the MDC. He says in 2009, when the MDC was in the NGU, things started moving. That's what he's saying.
Well, that's interesting. I have a question here for Mr. Juru. Mr. Juru, you are in South Africa, and how have you been handling this issue of non-availability of a local currency in Zimbabwe when you're in South Africa and, you know, you are dealing in money? What happens? How do you do that? And you can't do the RTGS from there. What happens?
Yeah, Mr. Gandhi, normally what we do is when someone is coming to South Africa or going out of Zimbabwe to any other country, what we do is we just buy the foreign currency. I mean the currency of the country you are intending to go to. Before you leave Zimbabwe. So this is how we have been transacting, and I still believe that we'll continue with the same process. You will never find a trader going to have the RTG change to change their money. They will continue with their customers, calling them, and do the exchange what they used to do. I think that's what we are going to do as usual.
Okay. Thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much, Mr. Juru, for being with us. Mr. Juru is the chairman of the International Cross-Border Traders Association, South Africa. We also had on our show Mr. Elliot Feve, who is the MDC Europe Business Representative, and he's based in London. And here in Washington, my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande mire, singa kanganui vatereri wese wakwanisa kupinda mchurongwa. Nini mwese makundi kana kupinda mchurongwa, asimakanga mchitira chirongwa iki. Tinotenda, mora la pakanaka.